Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko pamitengo yedhata, vamandi wanzira vati Potras yakapa makambani aya mvumo yekukwidza mitengo yedhata mushure mekunge makambani aya achema-chema kuti ainge ari kurasikirwa nemari yakawanda sezvo vanhu vaive vave kufona mahara pamwe nekushandisa madandemutande akaita seWhatsApp, Twitter, Skype nemamwe. Vati makambani aya anoti Econet, Net1 neTelecel aitoda kuti hurumende irambidze kushanda kwe WhatsApp, Skype nezvimwe sezvo zvaiatorera mari, asi hurumende yakaona kuti izvi hazviite uye ndosaka yakazobvuma kukwidza mitengo yedhata. Vati sezvo vanoshandisa WhatsApp nezvimwe vachishandisa dhata, kukwidza mutengo waro kwaizoita kuti makambani aya awanewo mari kubva pakushandiswa kwedhata.
Proposals that were put on the table in terms of the price of data.
Saka wePotras wakaona kuti chingaite kuti makambani asarasikirwe nemari kuwedzera mutengo wedata. Econet neNet1 waida kuti mutengo utangire pa5 cents, asi Telecel yaida kuti mutengo utangire pa1 cent.
Kunyange hazvo veEconet vakaudza komiti isvondo rapfuura kuti vainge vaderedza mutengo vega mushure mekunge mamwe makambani atadza kukwidza mutengo. Vamandiwanzira vaudza komiti kuti ndivo vakaderedza mutengo uye vati vePotras vave kuongorora kuti chii chingaitwe kuti makambani aya arambe achishanda zvakanaka. Panyaya yemapromotions kana kuderedzwa kwemitengo yedhata zvakanyanya uko kwakamiswa nevePotras gore rapfuura, vamandiwanzira vati izvi zvakaitwa nechinangwa chekuona kuti makambani aya ainge ari kurwira vatengi uye zvaikanganisa bhizimisi. Asi nhengo dzekomiti iyi dzati hapana zvakaipa kana veruzhinji vachibatsirikana nemutengo wakaderera. Panyaya yekunetsana kwavo nekambani yeEconet, vamandiwanzira vati ivo sekurukota rehurumende vanoshandira munhu wese uye vanotsigirawo makambani ese kusanganisira Econet, vachiti ikambani yemuno inobhadhara mutero pamwe nekupinza basa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Vati kunyange hazvo kambani yeEconet yakaburitsa mashoko ekuvatukirira zvichitevera kuderedzwa kwemitengo wedhata, ivo vacharamba vachishanda nekambani iyi. Zvichakadai, sachigaro wePotras vaOzias Vute vati vapedza kugadzira waro wemapromotions uye vachange vachigara pasi nemakambani kuti vavatsanangurire nezvehwaro uhwu. Vabvute varambawo mashoko akataurwa nemukuru weEconet kuti mapromotions akamiswa mushure mekunge veruzhinji vatanga kushandisa madandemutande akaita seWhatsApp neFacebook panguva yakaparurwa chirongwa che #thisflag na Pastor Ivan Mawarire gore rapfuura. Komiti yeparamende iyi iri kuita ongororo iyi nechinangwa chekuda kuona kuti ingagadzirise sei kuti mutengo wedhata urambe uri pasi kuitira kuti vanhu vakwanise kushandisa mbozhanhare nemakombiyuta mumabasa ebudiriro. Komiti iyi yakatotaura neveEconet, Net1 pamwe neTelecel uye ichataura navose vanoita nezvedhata isati yatura gwaro rayo kuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.